wangu Tagara inanzi provincial coordinating committee nasi kuchinoi ita public training center tukaita ma recommendations kumbari guru report zero kuti isusu ze national and west tawana kaka kodzera kumbozoro gama mtumira kuti aite mabasa emusangano wezanupf nenyaya dzavari kupomera dziri kumatare maalligations ariko kana inyaya iri serious neumbo huri kutaurwa nemari yakatorwa namaimfumira yecorruption taona kuti zvinosvibisa musangano saka tangoti aiwa kwete vakambozorora kuita basa repasi
vamwe vanogona kuti maimfumira vasati vawanikwa vaine mhosva nematare edzimhosva hamusi makasika here kutora matanho aya
patakatononoka bhozi ukange wapomerwako vakadi kupomera musengi wengazi kana uchinge watopomerwa zvireva kuti pane nyaya dzedziripo ende zvaatiitwa nezvati zvati ndofunga inotongori komisheni iri professional vanoita zvinhu zvavo zvakarongeka ukaona pabuda nyaya dzakadaro pane zvinenge zvakaitika
saka munotarisira rini kunzwa kubva kupolitbiro
painogara ipapo totarisira kuti tiwane marizalti akanaka seprovhinsi yese nekuti taita chisungo mutisisi matatiri mune mhengo zvakare dzepolitbiro dzadzirimo saka dzinongo inosvika nyaya kuti yabva pasi kuprovhinsi
zvinenge zvakureva here kuti vanogonawo kuramba vari nhengo yezanup f asi vasina chigaro kana kuti vanofanira kubva vatobuda mubato rezanup f
zvinenge zvakunoongororwa kumusoro kuti ndo vanoziva kuti vanoda kuvaburisa mupati here kana kuti kungovazoro kuti vasave nechigaro chikuru nekuti zvinosoresa musangano kuti machefu ndo matsotsi saka toda kuti musangano patosvika 2023 unge wakachena vanhu vachiujoina nokuda kwekuti unenge uchiklina panenge panetirikanda zvakanaka
tichitarisawo nyaya dzeuori dziri kuitwa idzi tiri kuona vechidiki mubato renyu rezanup f ndo vamwe vanhu vari kunyanyoenda mberi nekurwisa nyaya dzeuori imiwo sedunhu zvii zvamuri kuita
isusu takati patakaenda conference yedu kuesgodil mumanifesto yedu yepati takati pasi necorruption we are going to fight corruption saka wese ati kuita corruption isusu tiri kuti kwete vari kuuraya nyika toda kuti nyika yedu ibudirire tisina anodyira anonhokora mari dzisiri dzake mari dzakananga nehurumende ngadzinge dzadzokanga kuenda kwete kuenda muhomo dzevanhu
saka kuti vange vachizosiya chigaro kuparamende zvinongoda here kuti dunhu renyu ringe richivashevedza kavakana kuwarikola kana zvinofanira kutozoitwa nematunhu ese
zvinoitwa nemashwesi nekuti ndisineti vedu vekumashwesi ende tisi tine kodzero yekuvarikola sepati kutinea vakaenda vakamirira sineti yezanup f noti yendc saka tisi nekodzero yekuvataiwa apo ngavazorore kuti itika mabasa hatichadi kuvatuma